Makakatanwa aya atanga zvitevera kutadza kuitwa ongororo yekuti chakakonzera kufa kwavachiwaya chii kana kuti postmortem nhasi pachipatara chemukaroi. Mushure mekutadza kuuya kwachiremba anoongorora mitumbi yevanhu vanenge vafa nedonzo rekuona chinenge chauraya munhu, pazorongwa kuti mutumbi uende kuHarare asi pashayikwa motokari inotakura chitunha. Hama dzemufi dzabva dzati zviri nani dzivige hama yadzo, asi mapurisa aramba kutambira izvi achiti ari kutevedzera mutemo unobata mavigirwo anoitwa munhu anenge achifungidzirwa kuti akapondwa. Mutauriri wemhuri uye vari mukoma wemufi vaJohanis Chiwaya vati havasi kufara nekurambirwa nemutumbi kuri kuitwa nemapurisa vachiti hapana chichashanduka.
Isu semhuri tatangoti dai vangotibvumirawo kuti repostmortem yaitika pakaroi tatambira zviripo, munhu afa hapana chichajinja kana kukanzwa azonzi aurayiwa aita sei, hazvinei, taitangotambirawo zviripo taviga munhu wedu.
Vachiwaya vati varombo zvekuti havana mari kutenga zvekudya kana rufu rukatora nguva yakareba, uye munguva ino yeCovid-19 vanhu havafanirwe kuungana kwenguva yakareba.
Kuti hatiri varombo hatina kana chikafu chatikwanisa kuti tinochengeta vanhu kusvika nguva yareba, dai vatipa mutumbi wedu taviga.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west vaIan Kohwera vati mapurisa ane kodzero yekuti ongororo iitwe zvichienderana nemasiro anenge aita munhu.
Vanhu vari pazvavaenda kuti vaona chii kura kuti vaona masikanzenze zvavaona kuti ari sezvavanhu zvinazvo vapiyo.
Danho ratorwa nemapurisa rasiya vanhu vakapatsanyurana, vamwe vachiti vanotsigira danho remapurisa kuitira kuti pabude chokwadi, kuitira kuti vanhu vasapfuma neuroyi sezviri kuitika, asi vamwe vachiti mufi akaurayiwa nekuda kwezvematongerwo enyika uye hapana chazvinobatsira kumirira ongororo yachiremba. Vachiwaya ava vanga vari sachigaro weMDC Alliance Wayward 4 muHurungwe, uye vari kanzura vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroi mudunhu rematonaland west. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.